chokwadi ichocho kuti pane umwe wasungwa pane vaunoeni vakasungwa vaya vasimura mhosva yekunzi vakarova mupurisa pane hwana wavo akanga akakuvara zvakaipisisa nyangekuti vose zvavo vanga vakarohwa akakuvarira zvakaipisisa saka nezuro takaudzwa kunzi mukomana uyu akudhwara kwakuda kundoira kumasaifi tobva tamhanya kumaprisons kuti vakwanise kuti mwana uyu aonekwe nemadhokita ake aanoda magadijeri vakatirambira vakatirambidza kana kupera matsamba yedu kana kutaura nesu vachitiva noda uyo gwaro rabva kukoti chete saka naizvozvo nhasi manheru angotanguzwa kuti chimuka zvinhu atifa
saka imi mune matanha amuri kutora here nechiitiko ichi
matanha tichatora isusu dekuti kufa kwemwana uyu afa munhu anga asingafani kufa kuti dai akangoonekwa namachiremba ake anga asingafanige akafa saka tichange tichitora matanho ekutungisa ivo vanhu vekuzimbabwe prison services nekuti vataridza kuti havana kuita basa ravo ravakanzi vaite nedare nemazvo vakanzi ivo vange vachi munhu achionekwa nemadhokotera kubva musi wemande patikapinda mukoti vakanzi vanhu vanga vaonekwe nemadhokotera asi havana kuvaonekwa nemadhokotera vakanzi muisa muchipatara nezuro chete vatoona kuti akuzvimba zvakanyanya saka mapurisa nevanhu vekuprisons ndivo vakonzera kufa kwemwana uyu saka nesezvo vakonzera kufa kwemwana uyu tange tichitora matanho ekuti tisungise vanhu ivavo nekuda kwekufa kwemwana uyu
tiri kuona pamashoko aburitswa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko vari kuzivisaiwo kuti mukomana uyu akapinda mutirongo asiri kunzwa zvakanaka ndizvo here
asiri izvoba mukomana uyu akapinda mutirongo akarohwa akanga akarohwa nemapurisa takanyatso kuzvitaura tikazvitaura mukoti munhu anga akarohwa zvakaipisisa anga asingakwanisi kana kufamba angasingakwanisiita sei takavakanyeba vachidaro vanhu vakarohwa vese variko kuti vakarohwa vese vana ivavo vakarohwa zvakaipisisa nevari mumaoko emapurisa
saka muri kushanda here nemapurisa neyo vekumajeri ava panyaya iyi muri kuwirirana here mukushanda kwamuri kuita
zvazviri izvozvo hatisati tambotaura navo angotifonera achitiudza nezvekufa mupurisa aita nyaya ndoga vakakontrona naye kuzvishuva mwana uyu akafa hatisati tambotaura navo parizvino
saka makwanisa here kunge muchinoonawo mutumbi wake
hatisati tambokwanisa tatida kutimire hama dzacho tigoenda tese nehama dzacho pane kuti tinge tega semagwesa
tichitarisa kubatwa kunoitwa vasungwa nezvazoitika izvi zvii zvamungataura panyaya dzekodzero dzevanhu vamandevere
tagara tichingotaura kuti mabatwo anoitwa vasungwa nemapurisa eripublic police haaziriwo hapana chikonzero choita kuti munhu asungwa ange achirohwa nemapurisa hazvibvumidzwi kuti musungwa abatwe zvisina hunhu achirohwa vachimanikidzwa kutaura zvavasina kuita vachitotywa vachiti hazvibvumidzwi izvozvo